handikachamazwi nezvaitwa nechina nokuti ndo zvinoita munhu ari kuita business. Munhu apinda musika wezvebusiness haangopi mari sapadha Christmas. Anotanga atarisa kuti uri kuita here zvaunofanira kunge uchiita semunhu akakwereta mari. Uri kubhadhara here mari dzaunofanira kunge uchibhadhara kana kuti uri pakanaka here nekubhadhara kwako chikwereti. Kana usina kumira zvakanaka nezvikwereti zvane zuro, nhasi haukuhwi chimwe chinhu, haukuhwi imwe mari. Nokuti kupusa kupa mari kwaunenge uchiziva kuti munhu ari kutokoniwa kubhadhara zvane zuro. Saka zvinoreva kuti ndinotanga ndatombobvunza kuti ko zvane zuro zvakamira sei. Hapana chinhu chinongouya mahara. China iri kuita zvebusiness neZimbabwe, haisi kuita zveushamwari hwokungokandirana mari zveusahwira. Hukungoti shamwari yangu iri nematambudziko ndaakungoibatsira, nouchiziva kuti shamwari yako haisi kutogona kubhadhara nekuita zvinhu zvinofanira zvichiitwa nemunhu anokodzera kuti apuhwe imwe mari. Saka zvavari kuita hazvikashamadzi, zvinongoratidza uchenjeri mubhizinesi.
Izvi zvinosiya Zimbabwe iri papi chaizvo nekuti kamakore esa yanga ichitatarika kubhadhara zvikwereti?
Inongosiya Zimbabwe iri payanga iri ipapo, zvokuti hapana munhu anokubatsira kana iwe usati wagadzirisa zvaunofanira kunge uchigadzirisa, usati wabhadhara zvaunofanira kunge uchibhadhara. Saka naizvozvo zviri kuitika zvinotisiya tingori patanga tiri paya pokuti tiri panguva yakaoma yokuti vese vatine zvikwereti ava vaakuita chirwirangwe. Vaakumira vose pamwe chete vachimisidza Zimbabwe kuti Zimbabwe iite zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa nenyika ine zvikwereti. Kugadzirisa upfumi hwayo, kugadzirisa zvinhu zvinoita kuti ikwezve mari yekunze, anonzi muchirungu foreign direct investment,